zvechimani mani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani. Changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu nematrucks nemalorries nemakaa kuti mabridge anga akatambuka ese. Zvino kuriko kwatasvika kunyawo the river tapfuura nokuskyline. Nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango ndiyo yanga yakakuvara zvikurusa, asi hoiko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyaode river. Patasvika panyaode tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo, papasvika 9 trucks dzauya nechikafu. Hadzikwanisi kuambuka asi dziripo dzimwe dzabva kungangu. Saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu. We are talking about hundreds of people, men, women, navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks.
Ko vamwe honorable wanga wakumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa, zviri kufamba sei?
Iyo ndiyo isingaitiki. Vanhu vakatakura upfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti ZANU-PF vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunoona vanhu musina chamakatakura. At that point tatisati tikakwanisa kuti kunosvika anything other than ma-4-wheel driver ane ma-1 ton. Saka taitakurisa wenda kana ukasvika uri meya weMDC, zvatakaita meya wokuHarare nameya vokuMutare vaida kuinda, takati takurai, vakatakura vakanosvitsa. Saka iva veZANU-PF vakatakuravo vakanosvitsa. Asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti ZANU-PF, hatinei neZANU-PF. Chataida ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vangava vadesperate.
Totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kusouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwavo. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
Urongwa hwakanaka. President vedu vakakumbira kuna president weSouth Africa. Saka pavanga variko kunyaya yeSaharawi, saka vakabva vapiwa mbwa ipapo. Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzasvera dziri kumbangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndo pana vanhu vakafusikwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno pamutare, dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana. Saka tinei tava nembwa dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera fembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokukurumidza.